usika dafirwa nehamaka saka iwo vanga vechiramba kuchipa manangiri kuri betsero nechiti chiti takupai rubetsero tinozonzi tatenda mhosva kuti tisakauraya vanhu
pari zvino zvakamira sei
pari zvino vanhu vakwanisa kubetserwa nokuti sinzi nguva yapera ini ndazobetserwa hangu vazondondichajira makosini nekundipawo dandii chikafu makadhiji 20 nemafuta 10 liters nefoki 4 kg neshuga carton tiriri wanesa ndeche kuti kwai tichabvuma kuti nyaya isati yaenda kukoti tikatanga takubetserai tozonzi tine mhosva uyezve isisi sinzi tadero so tiri kunzi tichaje transport yedu yekutenga vasi
green fuel chairi kuita chaizvo chii kunze kwemakabheji amuri kutaura avakupai
chaitika chaizvo kuti zvinonoko tazvese tazokuenda kumaofisi kwavo kundoprotesta vanga vasikadi kuuya kutaurirana vaingotitaurira zvazvo kuchinja magolpost nezuro ini ndopendakataura navo vakanditi mangwana makuzotenga taisa mari yemuakaunti then $400 yekutenga macoffin for each and for each disease and then ini ndokubva ndazoenda kumba ndavapa madetails zvose asi mari yacho nanhasi aisati yapiya muakaunti asi vanga vachiti takuita zvose matransfers
saka mungatenyu imi mabatsirwa zvakakwana
hatina kubetserwa zvakakwana nechikonzero chokuti handichapa tiri kutsvaga transport yedu togaga toita kuti kurasikirwa kwetaitwa nehama ikoko hatiti kuziva kuti pachazoendepo vachaenda kukoti pacho tichazenge tichiudzwa kuti taakuenda kukoti kwati vanongoita zvinhu zvavo